kama masiwa nekweta ravo mapurisara zaukashamara vachibvunza kuti ko mawiri enekweta taita kuti muya muya moka tinenyaya taita kubvunza iri asi vazoti vanongwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa ari da kunzwisisa nyaya yekuti vamasiwa vane losuti yavari kuita kuti iri kufamba sei zvinove zvitsva kuti kana uchiitaya losuti agirezi polisi inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei losuti iri kudwa navamasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti navanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi wa 16 August mugore ra2019 asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana ubhoho kana pekutangira nyaya yestate saka ndozvako dzine mapurisa ndozvati handichikudanirai kuti tinzwisise zvinove zvidzo zvisingaziitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera muhosva kuti uchivasuwa vokudana usizanzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti utoenda zviya nemunhu ane nyaya yakuisa kumatare saka tikutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono asi ndafara kuti vakasiwa kwatataura navo vari nyaya iyi haisikuzodzoka kumashure vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurusa kwavakaita
vane magwaro avanyoreswa here ivo vamasiwa hatingati kana mastatement
havana magwaro avanyoreswa inyaya yekuti zvazviitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuinda mbiya nemunhu mune mumhangari ari kuedza kutomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa mutsirongo wemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havatatendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti atoya nemagweta zvekutoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachishanda famba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiinda fiya nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kuzvisvikana nenyaya iyi kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo seriously.
Takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarikaya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi akwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina tatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutozvitemba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita sesvakurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzuva ra16 kutanga mupemvuro atishadi hedu mapurisa kuti atibatsire taakungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakatazishaidza solution.